Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 30 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emerson Mnangagwa.
Vaimbuye varwiri vehonde yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vagustin chihure.
Bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa pamadande mutande.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Batore MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai rinoti manyepo ari kubuda mumapepa nau nemumadande mutande ekuti mutungamiri waro vatsvangirai vari kuita nhaurirano nerweseri nemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti hapana nhaurirano dzine makomborero ebato dziri kuitwa navatsvangirai kana nani zvake achimirira bato. Vagutu vanoti pane nhaurirano dzinogona kunge dziri kuitika pakati penhengo dzeMDCT nenhengo dzeZANU-PF dziri kunze kwebato ravo dzisinei nechekuita navatsvangirai. Vanoti pari zvino bato ravo rakanangana nekukurudzira kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chebiometric voter registration chiri kutungamirwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai pari zvino haisiri mumaformal talks nehurumende yeZANU-PF yakatungamirirwa naPresident Emerson Mnangagwa. Ndochokwadi chandoda kuti vatereri vabatisise ichocho. Zvinoitika ndezvekuti vanonyora mapepa vanonyora vavo mazuva ano kune chipuka chinonzi social media. Tirikuona zvakawanda zvinonyorwa muma WhatsApp platform, banana Twitter nepama Facebook page avanhu vakasiyana siyana. Ndoda zvekuenderera mberi ndichiti kana tichiti hatisi kutaurirana, handisi kureva kuti MDC haisi kuda kuti nyika inge ichiwana pundutso, kwete bodo. Tirikuti isu pari zvino hapana approach yatati taitwa iri formal nehurumende yavamunangagwa. Kutaurana kunenge kuripo kunenge kuri yetingangoti muchirungu ma informal discussions anoitika pama politicians.
Toti vauya kwamuri vamunangagwa bato renyu ringazoonekwa here richipinda mubatanidzwa wechipiriwe?
Jonga, handidi kuti nditanyange nyaya ichiri kure kure yasati yasvika pairi, nokuti zvinonzizo hove dzine mirongwa. Kuda kuti nditaure zvichaitika kumberi ndoita somuprofita, ini ndisiri muprofita kudai, handinenge ndakanganisa. Kunge vamunangagwa nehurumende yavo vazoti approach avo zviri formal kuti makomrades ngationesanei panyaya yakadai 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 tichaurirane. Kana zviri zvokuvaka nyika, zvokuti nyika yedu iwane pundutso, ikonomi ipone, vanhu vawane uraramo hwakanaka, vasingatamburi matamburiro atiri kuitawa, isu tinoti tikagora mberi yekutaura. Kana zviri zvokuvaka nyika tinoti hongu, takambozviita kakare, tinokwanisa kuzviita zvakare. Asi ndekuti pari zvino hapana chatichaitika tisaichocho.
Mungataurira vatereri kuti zvii zviri kuitwa nebato renyu kunze kwekungoteverayo mashoko ekunzi muri kupinda here mumubatanidzwa kana kuti hamusi kupinda?
Bato redu jonga riri mundima ndichitaura kudai takatekeshera nyika yose ndonga vateereri vanoziva kuti pane yainonzi biometric voter registration exercise pari zvino yasvika mufezi yechitatu yaakutonopera phase 3 yeBVR exercise tiri mushishi kufamba nenyika kunyanya kumatunhu aya ane phase 3 yeBVR tichitaura nevana veZimbabwe tichivaudza nezveBVR tichivaudza nemapolicies edu tichivakurudzirawo zvakanyanya kuti varegiste kuvhota nokuti vazhinji vamwe vatombozivi kuti iBVR iyi munhu wese anofanira kunge achiregistwa patsva totosangana navamwe vanenge vachiti ini ndakabvirwa kuvhota kubva muna 1980 munoda kuti ndinyorese chii ndakatonyoresa kare tovatsanangurira tichivatsanangurira kuti vazive kuti aiwa iyi nyaya yavako yebiometric voter registration inyaya nyowani inyaya itsva.
Mutauriri weMDC Tivaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Nepenyuro dzemumatunhu dzirikusangana muHarare kuti dzibude negwaro rekuendesa kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiudza kuti ipe maresinesi pamwe nekusandura kana kubvisa mitemo inombunyikidza vatori venhau pamwe nekuvhiringidza kufambiswa kwemashoko. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yavaMnangagwa iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe maresinesi uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
VaMnangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuterera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatisingachataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesuo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresinesi apiwe nepfenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donjo rekuti achivhurwa avepo kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
VaMasuku vanoti nepfenyuro dzemumatunhu dzinoburitsa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munepfenyuro dzinotepfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo community radio station yekwamutare muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yavaMnangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya rezinisi.
Tiri kutarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for ma community radio stations tikwanisewo kubroadcasta because macommunity said that we are ready. Isusu vachona kuti tori ready.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwekuburitsa nhau dzedu. Tukatarisa international level nhau dzinonyanya kubuda ndedze national level, of which macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yavaMugabe yaitsikatsika panyaya yekupa maresinesi kunepfenyuro dzemumatunhu uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi vaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapato anopikisa anoti haasi kumbovhundutswa nekuchinjwa kweutungamiri hwemubato reZANU PF achiti ane chivimbo chekukunda musarudzo dza 2018. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
mutauriri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaObert Kutu vati vari mubishi rekukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato reZANU-PF rakachinja mutungamiriri.
Isu sebato reMDC inotonavirwa naDr Morgan Tsvanga, pane zvakawanda zvatinoita zvatiri kuita pari zvino. Ndinonga vatereri vanoziva kuti tirikumhanya nenyaya yebiometric voter registration. Tiri mushishi kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti vabude muhondo hwavo vanorejesta kuvhota pabvhara. Ndochokutanga chikuru ichocho, nokuti kana usati wava registered voter zvotoreva kuti kuzovhota kwacho haukwanisi. Saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibude muhwandu hwayo vanorejesta kuvhota, nekuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera MDC nemaalliance partners ayo, zvinotinakira pakuti dopa tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupower through the ballot box.
Vagutu vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuitwe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwane mukana wekuti tiende panhepfenyuro inokondroriwa nehurumende, chirungu vachivo state controlled media, chingava chivhitivhiti cheZimbabwe Television kana nepenyuro naidzodzo neZimbabwe Broadcasting Corporation maradio station avo ari mana, tiri kufaita zvakasimba kwazvo kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richihwisa panhepfenyuro idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018. Vachiwai vati mubatanidzwa wavo weMDC Alliance ndodano guru raive rakamirirwa nevana veZimbabwe, saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome MDC Alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANU-PF mugore rinotevera. ZANU-PF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachiwai vatiwo kunyange hazvo vaimbova mutungamiriri wenyika nebato reZANU-PF vaRobert Mugabe vaive dambudziko, vati dambudziko guru munyika yebato reZANU-PF. Vachiwai vati vana veZimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri weZANU-PF.
Mugabe vanga iri part of the problem, but haisiyo problem chete yatati nayo. Tine ZANU-PF ichiri mhenyu, asi ZANU-PF ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa. Kuti tisakangamwa chazuru nehope, inofarira kuenda.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri weZANU-PF hakuchinji uipi webato iri.
Tsumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga, hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage, anodya chibage mudyiro akasiyana-siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vanatsvangirai naNatendai Biita munguva yeGovernment of National Unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rweZimbabwe kuti tipinde muKenani. Zvekufamba neZANU-PF kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vave kutungamirira bato reZANU-PF, vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandura ruzhinji, izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Of vamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vaita musangano vakabuda nezvisungo zvekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzinge mukuru wemapurisa police commissioner general augustin chihuri basa vatiwo vamunangagwa vasadome vasidney sekeramai segurukota arthur chigoriwa anotipa nyaya inotevera
pamusangano wavaitira pamahofisi ekwamudzviti muchinhoi vaimbova varwi verusununguko avo vanga vachisvika makumi mashanu vasunga zvisungo gumi zvinosanganisira kudzingwa kwavachihuri basa nekusapinza basa vaimbova gurukota rekudzivirirwa kwenyika vasidney sekeramai mutevedzeri wasachigaro wevaimbove varwi ava vamogen chipanga vati vachihuri vainge vaine mhando yemabhuku maviri aishandiswa kutora mari mumigwagwa
ava pikungo dvekadveka comrade agatsoni chihuri isusu tiri kuti ngavafambe nokuti vakange vane mabhuku avo maviri tine ze 69 j tine retention handiti mabhuksi iwaiti aikorekta mari pamarodi achikorekta mari pamaroadblocks maroadblocks throughout the whole country reprofile kubva kuno kuchinoi kuti usvike ukatomaigona kuti ana maroadblocks kana 10 vachikorekta mari day ende vanga vane chii vana vatargets avanga vainavo
vachipanga vanoti vachihuri vanofanirwa kuudza nyika yose kuti mari yavaitora vakaisa kupi sezvo yanga isingaende kuhurumende
isusu totarisa manje mapolice station haana mutya mapolice station haana equipment mapolice station haana stationary saka mari yacho yaienda kupi we want that money kuti tida kuiziva kuti yakaenda kupi ende yaenda kupi because mari iyo yaitorwa on daily basis asi toda kuti ivo vakwanisa kuzoexplaina to the nation kuti mari yeretention vaiendesa kupi because kumastation kwatinenge tichifanira kuseviswa nako hakuna transport hakuna equipment hakuna stationary
mumwe wakarwa hondo uye vari sachigaro wedunhu diki rechegutu vajosfa chinyangara vapinza nyaya yavo yekuti vamunangagwa vasadome vasekera mai segurukota muhurumende yavachadoma vachiti vanga vakavenga vanhu vane nhoroondo yechimurenga
tiri kuenda pana comrade sidney sekera mai wokutanga kuti pasina mutsvangwa pasine executive yedu yeworld veterans association tiri kuti comrade sidney sekera mai gavai tiri kuti pemiseki gavai because wekenge wakaisa pemiseki tapumanei wekenge wakavaisa havachisipo saka vanofanira kutera ekenge akavaisa
vaimbova varwi verusununguko ava vanoti vakafarira kupengereka kwaiita amai Grace Mugabe vachiti zvakanyanya kugumburisa veruzhinji munyika vatepson sibanda vekumhondorongezi vanoti vanhu vakagumbuka zvakanyanya nekutukwa zvakaita kuti varatidzire pamwe navo kuti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiye basa
tichitenda zvezvakare na ex first lady kuita kwaakaita uku tichikurukura nemumwangu tiri kwedu uku tiri kuona kuti zvaakaita zvakaita kuti vanhu vasunuke vaone kuti ino zviri kuitika vade kuongorora kuti chii chiri kuitika saka zvakatibatsira sterei
zvimwe zvisungo zvasungwa zvinosanganisira kuti vapiwe mari inoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 yavakavimbiswa nguva yemuchakabvu vahitler hunzvi vachirisa chigaro kuti vamwe vavo vasina minda vapihwe pamwe nekupihwa zvigaro muzanu PF zvisungo zvanhasi zvinonzi zvichasanganiswa nezvemamwe matunhu zvozogamuchidzwa vamunangagwa nasachigaro wevaimbove varwi verusununguko vachristopher mutsvangwa ndakamirira studio 7 muchinoi ndini arthur chigoriwa
makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909 am 4930 kana pa13860 ne15460 khz pashortwave
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
mm-hmm. Nengo dzeparamende yemuBritain dzaratidza kutsutsumwa zvikuru zvitevera mashoko ari kutumirwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paTwitter ine mavhidhiyo anonzi nevamwe anogona kukonzera kuvengana kwemarudzi. Mavhidhiyo aya akambotumirwa nemumwe mukuru mukuru muBritain uyo akawanikwa aine mhosva yekushandisa mashoko eruvengo achituka vanhu vechitendero chechiMuslim.
Vanhu gumi vekuNorth Korea vabatsirwa mushure mekunge chikepe chavo chawanikwa chiri mumvura dzekumaodzanyemba kwechitsuwa chemuJapan cheHokkaido.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Pavakashanya kuSudan, mutevedzeri wevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Sullivan vakati America inoda kubatsirana neSudan mune zvakawanda kusanganisira mukuremekedza zvitendero zvakasiyana-siyana uye kuremekedza kodzero dzevanhu vese vemuSudan. Muna chikumi 2016, Sudan neAmerica dzakatanga chirongwa chinonzi 5-Track Engagement Plan, icho chinoti Sudan iite zvinhu zvishanu. Chekutanga ndechekuti Sudan irege kushungurudza vanhu mumatunhu eDarfur, South Kordofan nemuBlue Nile. Chechipiri ndechekuti Sudan irege vabatsiri vachisvika kune vanhu vanoda batsiro muSudan yese. Chechitatu ndechekuti Sudan irege kupindira munyaya dzeSouth Sudan asi ibatsire mukuuyisa rugare munyika nematunhu aya. Chirongwa cheChina chinosungirawo Sudan kuti ibatsire kurwisa varwi veLord's Resistance Army. Chekupedzisira ndechekuti Sudan ibatane neAmerica mukurwisa vanopfurikidza mwero. VaSullivan vanoti kuita zvese izvi inongove nhano yekutanga munzira yekusimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Kuti Sudan ive sawira yeAmerica yakazara inofanira kuva nerugare munyika uye nemunyika dzakabatidzana nayo ichishanda pamwe chete nedzimwe nyika mune zvekubudirira nekuchengetedza runyararo uye nemukuremekedza tsika dzinoshandiswa nenyika zhinji. Chimwe chicharatidza kusimba kwehushamwari hweAmerica neSudan kuona kana Sudan ichiremekedza kodzero dzevanhu uye kana vanhu vayo vakasununguka kunamata muzvitendero zvavanoda. VaSullivan vakati hurumende haifanirwi kutambira chitendero chimwe chete mukati mezvizhinji nokuti ndipo panozotanga kurwisana. Naizvozvo America inoti Sudan inofanira kuona kuti vemapato anopikisa hapana chinovawira pamwe chete neavo vanorwira kodzero dzevanhu, masangano evanhu uye nevatori venhau. VaSullivan vakati America yakamirira kushanda nesimba neSudan mukuuyisa rugare nebudiriro muSudan umo munenge muchiremekedzwa vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Frank Guni mumastudio edu muno muWashington DC. Dr. Guni vachangopeta gakava ranga riripo kana kuti nhaurirano yeremangwana reZimbabwe yanga ichiitwa neStudio 7. Vakabva vati vachipedza kuchirongwa ichocho vabva vati tsika. Tinokutambira nemufaro Dr. Guni.
Kazi waiva terari. Tinofara zvikuru kuva pano nemi vaZulu navakandemiri.
Tinotenda zvikuru. Dr. Guni, tiri kuona kuti mazuva apera hurumende yavaMugabe yakabviswa. Vamwe vari kuti ivo yakabviswa nechisimba nemauto, vamwe vari kuti aiwa haina kubviswa nechisimba, kana kuti yatingati ku dare repamusoro rakati aiwa yanga isiri ku zvaitenderwa zvakaitwa. Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kuti vakomana vepfuta vakaera vapinda mune zvematongerwo enyika zvinokonzera matambudziko makukutu. Makaona sei chiiti kwechi?
Isu semaonero edu semusangano weZANU PF, kuchinjana kwakaita masimba kwakaitwa zviri pamurao. Hapana pakaridzwa pfuti, hapana pakaurayiwa. iya munoti pachirungu kana mauto atora chisimba vanobvisa constitution kana kubumbiro renyika votaura kuti ndivo vaakutonga nemutemo wechihuto izvi hazvina kuitika kuZimbabwe kana matare edu anoona nezvemutemo anotaurawo zvakare kuti aiwa havamugabe havana kutorerwa masimba nechisimba kana kuti nepfuti mugodzi ivo pachavo vamugabe vakataurira kwete Zimbabwe chete asi pasi rese kuti handina kutorerwa masimba vakazoti vega aiwa ndanzwa zviri kutaurwa nevamwe vangu muzano nezviri kutaurwa nevanhu ndaakupawo chigaro kune ari kudiwa nevamwe pamberi apa
zvinhu zvaigona kunge zvakaitwa navamugabe kare kare izvozvo vaaguni dai zvaa zvakaitwa pasina kuzosvika nyaya yekuti mauto apindira munyaya zvii zvamungataura pakunonoka kwavamugabe kupa masimba kune vamwe
chinhu chisina kunaka kuti zvakatora nguva zvikatora kuti mukati mebato redu rezanupf muve nebopoto nemhirizhonga nekutyisidzirana kwakanyanyisa kuti vamugabe vazosiya masimba zvainge zvakanaka dai vamugabe vakati pachavo aiwa ini ndanzwa zviri kutaurwa nevanhu saka ndaakupawo matomu kuno umwe kuti achitonga sezvinei zvakazouya neimwe nzira sezvo takazoona kuti vamugabe vanga vatorerwa masimba nevamwe kunyanya amai Grace Mugabe first lady vedu vanga vakutora masimba kwete emusangano chete asi masimba ehurumende izvo ndo zvakaoneka kuti kwazvaakuenda uko nyika inoenda kumawere tikaita kurwisana mukati menyika ndosaka makaomoona vechiuto vaakupindirawo zvanga zvanyanya kutanga tanyanya kusiya gwara remusangano wedu
asi izvozvo hazvikonzere here matambudziko mune ramangwana tichitarisa kuti ivo vakomana vechiuto havanombotiwo kana munhu asina kurwa hondo haatonge nyika takaona general chivenga mushakabva vachitaura general zvinavashe vitali zvinavashe mushakabva vachitaura mashoko aya general chivenga vanombotaurawo ivo mashoko akadai asi pavakaenda kuhondo vanhu havaiti one man one vote ko chii chachinja pataakuona mauto aakupinda zvakare
yanga iri nhauro yakare munofanira kutaura iya inonzi muchirungu zviri mucontext vakazvitaura mamiriro akaita sei vakazvitaura chii changa chaitika changa chaitika ndechekuti semaonero edu semusangano nemaonero avewo semauto kune vanhu vanga vakuda kushandiswa kupidigura hurumende nevanhu vekunze nedzimwe nyika izvozvo ndo zvakarambwa nemauto wedu ndo zviri kurambwawo nezanupf ndo zviri kurambwawo nemunhu wese kuti aiwa kana muchiita shanduko munyika vanhu ngavapiwe mukana wekuti isusu tega taakuda kuchinja hurumende zviri pamurao
tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni vachitaura vari mastudios edu Studio 7 musakanganwe kuenda kunoona hurukuro yavanga vachiita pafacebook page yedu yevoa shona
Tereri, tino kukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa pafacebook page redu revoa shona asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. muchitiwana isu pa 909 a.m. 4930-15580-6080 kHz shortwave
vateereri musakanganwa chirongwa chewomen's round table na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe takanangana nevanhukadzi
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare
nhepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa
vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vokurudzira mutungamiri wenyika kuti adzinge basa mukuru wemapurisa vaaugustin chihuri
bato remdct rinoti hapana hurukuro dzinomirira bato dziri kuitwa pakati pavatsvangirai navamunangagwa sezviri kuburitswa mumadandemutande Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksia emina, ntungamiri Nkomo, munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolwesine msaka 30 kulwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano.
Nga kuti sisi mutili, udabo mele sihlale phansi siyekhuluma nemifakazi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Imifakazi ngathi kumele kwenzakale because akulandela.
Abasekeli be-MDCT kwele South Africa sebekhuthaze uMnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngapi kudaba lokuthi abakwamanye amazwe bavote bephandle kwelizwe.
Iindaba ezifathele i-international community, ibophe uMgabe, ibophe uMnangagwa, ibophe uSekela Mai, bona bayekhuluma khonale ne-Hague ukuthi uMkala nguye wathi sibulala abantu.
Namhla silethulela ingxoxo esayenza lowake wasebenza lo mongameli Mnangagwa ngesikhathi seGugurahundi uMuyi uMnumzana Innocent Nkala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Obed Gutu uthi ibandla labo likhangelele ukukhankasa lingene kukhetho hathi ukungena kuhulumende womanyano. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uNkosazana Tabitha Khumalo.
Hayi, thina njengebandla eliMDC akulanto enjalo esikuyafika kithi. Esikwaziyo ukuthi thina uPresident uBaba uTsvangirai umike singene kuZulu sikhankasele ukuthi uZulu ayebhalisa ukuthi anelise ukuyavota kukhetho luka-2018. Lokho ukubambana loMnangagwa hayi bekungafikeli endleleni zethu.
Khona ukulungisela ukhetho ke siyabona ukhetho seluseduze, lamarali asiwaboni, kuhamba njani?
Ukhetho seluseduze, amarali savumelana ukuthi kasayenziwa. Okuqakethekileyo ukuthi kumele singene ngezindlu ngezindlu zilanda uZulu kulokuthi sithathe uZulu asuke emzini wakhe asilande thina emaralini. Njalo emaralini asingeke sathola lutho ububelo ngodaba lokuthi sirejista abantu sesibalanda ezindlini. Sonke siyazi ukuthi iningi lezalana zaseZimbabwe balezindlu ezadilizwa ngurhulumente wezanu, iningi labo kabala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi. So sakubona kuqakathekile ukuthi silande uZulu siyemphathisa ngokuthi ahambe ayirejista.
Manje uhulumende kaMnumzana Mnangagwa nxa kuyikuthi esebunjiwe yena walinxusa lizahamba yini?
Nxa kuthi sesingothile ludaba kumele sihlale phansi siyekhuluma nemifakazi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. National Council ngathi kumele kwenzakale ikhosi yakulandela.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kunjalo nje abasekeli bebandla leMDCT kwele South Africa sebekhudaze uMongameli Mnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi ngesikhalo sabeZimbabwe abaphandle kwelizwe esokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni abakuwo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Selokhu ethethe intambo zombuso uMongameli Emmerson Mnangagwa usethula ukungconywa kakhulu zinhlangothi zonke zabantu ngenxa yenkulumo zakhe ezengisa ukuthi ufuna zonke izalwane zeZimbabwe ziphatheke ekwakheni ilizwe. Abasekeli bebandla leMDCT kwele South Africa bathi ke njengoba kulezi gidi zezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe inyathelo lokuqala lokuthi bazizwe beyingxenye yalokhu konke okwenzakala elizweni yikude bavunyelwe ukuvota besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Obona ngoqoqo kwenhlelo zebandla leMDCT kwele South Africa uMnumzana Trustin Ndlovu uthi bafuna uMongameli Mnangagwa aphume lobala ukuthi umi kuphi ngodaba lolu.
Vele khona asikho isizathu esokuthi angalisa abantu njengomuntu oziprojector indoda efuna ukufeza idingo nama interest abantu. Ngoba na umthetho wesisekelo uyasho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi akwazi ukuvota kungenani ukuthi uhlalaphi.
Esinye isiphathamandla seMDCT kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi yinto eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi umnotho weZimbabwe weyeme kakhulu kuzalwane zalo eziphandle kwelizwe.
Laba abantu abangaphandle bafuna ukuthi babe semsebenzini la abakhona. Kodwa ke yibo futhi abantu abathumela over 1 billion US dollars ekhaya every year. Kufanele ukuthi nabo babe nesabelo sokuthi bakhulume, and indlela yokuthi bakhulume iyodwa indlela yokuthi nabo bakwazi ukuvota bekulezo ndawo la abasagcinwe khona okwamanje.
Lumbono weMDCT usekelwa izalwane zeZimbabwe eziningi. Izalwane zeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqaputo Sibanda uthi asikho isipho abangasithola kumongameli omutsha njengabantu abasemazweni esedlula ilungelo lokuphatheka ekhethweni.
Sisuke silaso isifiso sokuyavota kodwa uthole ukuthi isikhathi sokuyafika ekhaya ukuzeyovota le mali yiyo into esikunzima, kodwa isifiso siyabe sikhona ebantwini. Uma engasivumela lathi sikwazi ukuvota silapho esikhona singajabula kulokho.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mfundo Hlabangana uthi usekela ngokugcweleyo umbono weMDCT.
Bele ngempela akuvotwe especially emazweni esibaningi kakhulu njengakoPitori, eJohannesburg, eCape Town nasemazweni afana koBotswana, eUK kufanele kulezo ndawo kuvotwe.
UMnumzana Khulekani Moyo yena uthi ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ingxenye yokukhetha ababusi akungeke kuthiwe ukuthi zilesabelo kulokho kwenzakala eZimbabwe.
Njengoba manje nje kusaregistwa nje akube kuvumekala ukuthi na laba bantu abazobe bebhekele lezo zinto kuma diaspora lawo bevunyelwe ukubana bayiregistisa abantu baregiste ukukhona ngapho ngaphandle kwalelo lizwe oyilolona.
UMnumzana Trustin Ndlovu uthi ibandla lakhe liqhubekela phambili ngomkhankaso wokuncedisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota. Uthi lobanje besemukela inkulumo zikaMnumzana Mnangagwa zokufuna ukugoqela umuntu onke endabeni zelizwe, bafuna ukubona inguquko kwezokuqhutshwa kokukhetho kwezokuthulwa kwemibiko kanye lokungasetshenziswa kwamaviyo ezomvikela afana lama-CIO mahlayana. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lamhla iStudio 7 ibinomhlangano omkhulu obucubungula okwenzakala elizweni obulendikimba ethi Zimbabwe Today, The Way Forward, lapho incwethi ezithiyeneyo ebezihlaziya umumo oselizweni selokhu owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekhitshwe embusweni. Kulomhlangano bekulenkokheli yomanyano we-Africa Union, African Union, eyamabandla ezanu-PF le-MDCT kanye lezizalwane zamazwe achiyeneyo kuzwekazi leAfrika. IMDCT ibimelwa ngumgcini sihlalo wayo umnumzana Den Moyo. Obemela iAfrican Union ngudokotela Arikana Chihombori umeli weAU konapha eMelika. IZANU PF yona ibimelwa ngumsekeli wayo udokotela Frankie Guni. Bekulosakhulayo njalo uRutendo Mudzamiri. Omunye obekulumbuthano ngumfundisi Nkosikazi Monica Mzeziwa. Yena otshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe.
As a pastor, into yokuqala I would say abantu should have hope. Ngoba abantu bangaluzi faith le hope, then you are crushed. Ngoba even eBhayibhelini people had faith. Ngoba abantu babengela faith izinto eziningi zingabakhathaza. Into engiyibonayo mina ukuthi kunzima ukuthi umuntu ungaba kwazi ukuthi kuzahamba ngandlela abani ngoba lokho silabantu banye iyo nje kuphela into engani iyangiphambanisa but njengomuntu womfundisi bese sithi let's keep faith and keep praying standazenini sibone uNkulunkulu lapha asifikisa khona
sesikhangela abesifazana eZimbabwe bebethela amagabha avuzayo ngenxa yomnotho welizwe obungamanga kuhle kumele bedingele abantwana ukudla bebhadale imali yama school fees bethenge lokhu lalokhiyana kambe ndongabaxwayisa ukuthi benzeni ngesikhathi esinje
bengihambile ekhaya mina ngiphenduke ngo 23rd of September bengisekhaya for 3 months so okunengi okukhulumayo ngakubona ngamehlo wami into engingayitsho lapha kubomama ikuthini ikuthi kaba continue ngemsebenzi yabo yona le abavele beyenza ukuthi benelise ukuthi bagcina abantwana nxa kuphumelela lokho kwenzakalayo kuzaphumelela babe lokho behamba besiye lokhuzeni nxa bebiziwe emsebenzini kumbeni bayaphiwa izimali zokuthi benze amabhizinisi kumbeni ukuthi bagcine inkukhu zabo kumbeni ukuthi balime anything lokho ababe bekuphiwa ukuthi bangakwenza bazama ukuthi bakwenze ukuthi baziphilise ngoba impilo yabo mama inzima
lase ligcine nini ukufika ekhaya njalo libone umahluko unjani.
Bese ngile 17 years ngingazanga ngiye ekhaya. Konke kwafika kwaba kutsha. Yonke into nje sintsha. Lokho kuthiwa kumuntu kumele amagetsi kumele uthiwa yipay whatever. Ukuthi ube la magetsi ibilokhu iphela imali yangakhona ingaphela. Kusekho lokho ukuthi ibhili yabuya end of the month yobhadala amagetsi. Endamanzi angakhona. Kunzima ekhaya. Abantu abaningi baphiliswa ngabantu abakhona ngabe diaspora. Iba balokhu bebethumela khona kungama $10, $20. And plus bona laba abasebenzayo bangakhona imali yangakhona iyabahlupha ngoba vele bekungela mali. Uyahamba ebhenki ayotshona khona la thathe 200. Uyabona abanye belala khonapho belindele imali. Imali ngoba ibihlupha. Thina umntanami wayenza ukuhamba waye eVictoria Falls wachapha ukuthi ayothatha imali eZambia. Aphenduke ngoba sasingesela mali yokudla kumbeni ukuthi sithini so ya cross off ukuthi ayithathe imali.
Lo ngumfundisi Monica Mzeziwa isikhulumelaye esemhlanganweni omkhulu khonapha emaofisini eVoice of America obucubungula okwenzakala eZimbabwe. Ekucineni kohlelo sizaxoxa lomunye njalo obekulo umhlangano uMzobanzi Ncube. Ngakhohlwa sihlobo zami ukuthi ntambama kulohlelo lwe-live talk liyaqala nje sigqiba ezesiNdebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump unakanelwa ukuthi uzaqamba umnumzana Mike Pompeo ongumqondisi wogatsha lweCIA ukuthi abe ngumongameli obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Ilizwe laseTurkey yilo eliziphepheli eziningi emhlabeni, iningi lazo eliyizigidi ezintathu kungabantu abavela kwele Syria. Uzulu weMathebeleland lenkabazwe seleminyaka engaphezu kwamachumi amathathu efuthelene ngobudlova bombuqazo weGugurahundi, wona owabulala abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili. Abanye abaphathwa ngombuqazwe lo ngendlela ezitshiyeneyo bathi ukufuthelana kwabo sokudlondlobele ngamandla kulandela ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni. UMnangagwa wetheswa icala lokuphatheka kabanzi kulumbuqazwe ngoba nguye owayengumphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, uState Security Minister ngaleso sikhathi. Abalimalayo kumbe ababulawelwa izihlobo labangane ngamabutho kamnumzana Robert Mugabe awe 5th Brigade bathi bafuna umongameli Mnangagwa axolise ukuze bathole ukuthula enhliziyweni zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Omunye wabaphepha eBhalakwe umnumzana Charles Thomas uthi uMnangagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi uMnangagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile 24 ama prescription afunti ngangenziwe iCT scan ngokuchawa kwami eBhalakwe. Ngake ngazama ukuhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, namhla lokhu ngigula. Kodwa sifuna akulaveni, sonke salimalayo esihlangene kumthwakazi Liberation Front. Esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njengobona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhalele nje kodwa ukuthi hawu la ushuthi nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlando ababe wetheswa kwakungokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasotsha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi sefunyenwe moyo okungayisilo igama lakhe sibisibili, uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithelwe ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawelwa ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. Umoyo uthi uMnangagwa kumele axolise ngoba imuli yakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
UMnangagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident, ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babese bemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Wena wopha waze wafa, lo mntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owa
Ake waba ngumphathi ntambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi uMnangagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland leMidlands kanye la kuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise igaba lokufanele ukuthi kuniwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
UMzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulo hulumende womanyano, kodwa khathesi uMnangagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo weGugurawund, uMnangagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli be-MDC ngamalunga ebandla leZANU-PF ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Tiney Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwe lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubulweni weMathebeleland, ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngomnyaka ka-2011 saxoxa lomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kuGugurawund osowatshonayo uMnumzana Innocent Nkala, walandula ukuthi waba lesandla kulolu cuku. Kodwa uNkala wathi uMnangagwa kakho msulwa. Nansi ingxoxo esabalayo loNkala kuhlelo lwethu liphuma lendaba lishone lendaba.
Angala phuma lendaba, ashona lendaba.
Ngiyabonga, lichona njani Mahlabe Zulu. Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Angalaphuma lendaba, awu yeleli. Angalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Namhla sixoxa loMnumzana Innocent Nkala ongomunye wabantu abasungula ibandla leZANU-PF. UNkala wake waba ngumphathintambo wengatsha ezitshiyeneyo ezigoqela olwe-Home Affairs, i-Finance, National Supplies kanye le-Defense. Ngesikhathi seGugurawund, uNkala nguye owayeyinsika yeZANU-PF emaNdebeleni ekhuluma kubi kakhulu ngebandla lezaphu. Inengi lithi inkulumo zakhe zazikhwezela ilangabi lombhuqazwe weGugurawund lo. Siyakwamukela kuhlelo baba Nkala.
Hayi ngiyabonga.
Siqale ngokukhangela umvukela esiwubona emazweni angenhla yezwekazi le-Africa afana le-Egypt le-Tunisia. Uthini ngokwenzakalayo?
It's what we call a wind of change. Isivunguzani esiwisihlahla sidilize izinto eziningi. Siyeza khona ngapha ngakithi e-Southern Africa. Ikho amadoda asembusweni esesethuka.
IZANU Nkala yasungulelwa endlini yakho ngemva kokuba lihlamukele ubaba uNkomo kuzaphu. Ungathini ngaleli bandla okwamanje lombuso walo?
Awuseyiwo lo oweZANU wafonyelwa endlini yami. IZANU le ekhona sokulabantu engithi mina ngama-10 court or mercenaries. Abantu nje abajonge imali le popularity ayiseyo ZANU-PF esayifumayo eyayifuna ukukhulula ilizwe.
Uqalise nini ukuyenyanya iZANU-PF?
Indaba usufuna ukumbethela. Angithi sengikhulumile mina ukuthi ayiseyo engiyaziyo.
Ngobani ingqungquthela ezahlela umbhuqazwe weGugurawund baba Nkala?
Buza uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, baza kunika ukuthi kathi yona iGugurawund iyahamba njani.
Kule komiti esizwa kuthiwa yayithiwa yi-Committee of the 26 eka-1979 uyayazi?
Ikomiti leyi lami ngayi-discover leta yayi ngangingayazi, ngangifihlelwe ngoba ikomiti yamaZezuru, i-Group of 26 ngamaZezuru, yibo ababusayo lakhathesi.
Yayingeyani le komiti?
Akungcono ubuze umgabe lamanye amaZezuru.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngi-convey message kubadala bezapho ababesazaba njengonkomo labanye ukuthi kuyini okulungiswayo. Yini icala lami lona lelo lokukhuluma?
Uyalilandula leli cala babankala?
Kanti ukhuluma lami ngobulawayo?
Kahle baba.
Ngiphakathi kwabantu besiNdebeleni. Ngihlezi kubo, ngihamba labo, ngidla labo. Abakaze bangitshaye, abakaze bakhuluma okubi ngami personally. Angila involvement kugugurawundi. Ngichallenja lo mgabe or anyone.
Isilonda salumbhuqazwe lokho sibhibhidla lalamuhla selatshe njani?
Indaba lezingatsheli international community ibopha umgabe, ibopha uMnangagwa, ibopha uSekeramayi. Bona bayekhuluma khonale ne-heg ukuthi uNkala nguye wathi sibulala abantu.
Sokuke kwakhulunywa ngodaba lokwehlukaniswa kwelizwe, uthini ngakho?
Akume lapho fanami, ngiseZimbabwe wena useAmerika, uyangizwa? Wena uqathile America, mina ngilapha. Engikufisayo lengingakufisiyo, I don't desire ukuthi ngiqunye intamo izigebenga lezi.
Suke waveza ukuba kulogwalo olulobayo, sufike ngapi?
Uyazi ukuthi ugwalo kuthiwa lugwalo. Siphonga ukuvuka nje, this is not autobiography. Lezi izinto zibuzayo zizangena khona.
Luzaphuma nini?
Angithi ngathi luyaphuma sengifile ngoba lukhuluma izinto ezingafunwa ngamanye amadoda.
Alubana uMongameli Mgabe elalele lingxoxo mazivano ngamethulela wona.
Ngiyahleka ngoba ngiyamazi wena uMazi. Remember abantu abanjengabochaka abakhisizwe, omzilikazi abakhisizwe. Kafiki lapho ukhatshana kakhulu. Nxa elalele nje yeza ukuthi sembhodla manje.
Uyabhodla, uthole ihlongandlebe vele kalalele muntu.
Yeyi bantu, angithi lina lithanda isikhiwa le-eloquence, alikhangeli administrative ability ukwazi ukwakha isizwe lokuba lesaneke ngalakho konke lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babankala, siyabonga.
Lami ngiyabonga.
Angalaphuma lethaba, ashona lethaba.
Veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana inosinkala yena osolwa ngabanengi abathi laye waba lesandla kumbhuqazwe wegugurawundi.
Angalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Asidibaneni njalo kulolu hlelo ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Angalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Siphendukeke kumnumzana Mzobanzi Ncube. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Bukhona emhlanganweni wethu, sikuyinomele kwenziwe nguhulumende ngokuphangisa ukuthi impilo kaZulu ibe ngcono.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Nkomo. Linjani lonke ezizalwane seZimbabwe? Into ekhona lapha eqakathekileyo kakhulu mnumzana Nkomo yikuthi kuqale kube lokuxolisa khona sibili okuzavela kuyumongameli uMnangagwa, ukwenzela ukuthi nxa sonke siqalisa ukuthi sesizama ukuthi sakhe ilizwe, siqalise ukwakha ilizwe sonke singabantu abathabileyo. Ukuthi kube labanye abathabileyo abanye bengathabanga, hayi, lokho kakulunganga sibili, ngoba lakho ukuthi abantu beMidlands leMatabeleland bebe belokho becela ukuthi uMnangagwa axolise. Ukuxolisa kwakhe kugcina kungelasisindo kakhulu, ngoba nxa sokucelwe kwacelwa lokho kungekho, nxa sokubuya kuyabe sungayisikho lakho lokhuya nokulesisindo kakhulu. Into ekhona kakhulu okumele yena enze uMongameli yikuthi atshintshe imithetho le indigenization law eyenza ukuthi khona ama-investors engabuyi eZimbabwe ukuthi ezo-creator imisebenzi leyo ukuthi khona izizalwane zakithi zisebenze.
Siyabonga Mzobanzi Ncube, Mzobanzi Ncube ngo Secretary General uMapalane phela we MDCT konapha eMelika, organizing secretary umqoqi obona ngenhlelo ze MDCT konapha eMelika. Bakwethu sesambile isikhathi olivalelisayo ngontungameli Nkomo, asihlanganeni kuhlelo lwekuseni indaba zekuseni phela ngo 6 o'clock. Kuzoba lezinye njalo ngo 2 o'clock. Okwamanje salani ku Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.